nigga, I don't find the day. Lay a sitting wari pasina, sari pasina, inini pasina ma gitari. Zuse jingandine tandi nungo zizira. Kuna wari wari kudenka ndo anondirwira. Zuse jingandi chunguru zandi nungo zizira. Jehova wari wari kudenka ndo anondimirira. I'll find Omega and the Omega, I'll find the I'll find Omega and the Omega, I'll find the Zia and on the bar, my Zison on the bar. No matter what the Kuti and on the bar, the Rocky Rocka Tika Tika Tika, the Pachir Wakumbana Zubia. Ndina kana chingandi shungurutsa, ndina kushungurutsika, kuda kuzviremedza kuzvida. Matambudziko angu anotaputsa, ini ndamuutsa, ndomuwoshipa ndomukutsa, ndichitenda Mwari mazvita. Mufungwa dzangu wakabvisa fiye, ukana uchine kutya uri kunamata asiri. Wanigwe okusele ndikosa, ndise tuze andisani, nekuti arwadziwe. I'll find Omega ndiye, Omega I'll find ndiye. I'll find Omega ndiye, Omega I'll find ndiye. Nziye anondipa, maziso anondipa. Everything is in order. You want some in the order. Musoro wangu nikuti, I'm one of Jesus' greatest soldiers. It's not over until whatever it's over. It's never over until Satan I shall fall down. So send us in the Sepa chero wakumbana zubia. No me da wati ni